vazhinji nhasi vaswera vachibata maoko pamba pemufi mumusha wemaibhoreni muno muHarare vakamirira kunzwa kuti Chinks achapihwa riremekedzo rwakadii nehurumende. Mumwe wevanhu vauya kuzochema Chinks igurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa, avo vati nyika yarasikirwa zvikuru nekushaya kwaita Chinks.
Ndingati Comrade Chinks munhu akaita mbiri yekukurudzira masoja edu mawar veterans wachirwisa muwengi tisati tapinda muindependence. Aizotipa futi gwara nekutikurudzira tapinda muindependence kuti tirambe tiri pachinangwa chekuziva kuti magamba edu akafirei. Comrade Chinks akaita basa guru kuchengetedza nekuzivisa ruzhinji rweZimbabwe kuti magamba edu akafirei. Ndingati pamusoro paizvozvo tinopa chiremekedza chakakura kuna Comrade Chinks nebasa guru rawakaita uriritira nekushandira mhuri yeZimbabwe, kushandira nyaya yedu yerevolution kuti Zimbabwe ibudirire kuti tisvike apo tiri. Imoraro yataipiwa nana Comrade Chinks waitipa moraro nemandwiyo dzavo kuti tirambe takabatana, tirambe tichiziva chinangwa chakafira magamba edu. So ndinoda kuti nditi kuna Comrade Chinks tarasikirwa zvikuru nekushaika kwaita. Ndinodaira kuti Mwari achamupa chipo chake chekuziva kuti munhu uyu akashandira Zimbabwe.
Mashoko avachinamasa atsinirwa nemumwe muimbi akamboita mukurumbira Knowledge Kunenyati, uyo anoti anoita zvekuimba pamwe nebato reZANU PF, anoti arasikirwawo negamba.
No, ini senini ndarwadziwa nekuchikonzero chekuti namukoma Chinks taiva vanhu vaityidzana zvakanyanya kubvira vachiri muchitungwiza umo. Taime vakatanga kudzimbikana. Ndaipota ndichitosvika kumba kwavo ndichinamata ndichitotaura kuti Knowledge muningina ndatopora nemunamato uyu, asi zvaitika izvi hazvina kundidira zvakanaka. But tinozvigamuchira nekuda kwokuti Mwari wakatisika tine nguva yaanotitora zvakaita saizvozvo.
Vamwe vaimbi vakaita saOliver Mtukudzi naSulumani Chimbetu ndevamwe vakauya pakupera kwesvondo kuzochema nemhuri yekwaChingaira. Imwe nhengo yechikwata cheZimbabwe icho chaimba naChinks uye vari mumwe wevakashanda pamwe chete nemufi kubva vachiri kuhondo, amai Beauty Kachidza, vati vakarwa muhondo yeChimurenga vakapihwa ushingi pamwe nekuvaraidzwa nenziyo dzaChinks.
Ini ndina koma yeChinks ka ndosaka muri kundiona ndiri kuchema kudai. Ndanga ndiri kubata basa nawo zvakanaka. Ini ndaamai yezvinova nevana nevaroora, asi yezvino koma yeChinks wangu achingondidanidza kuti Beauty kuratidza kuti atichiita zvakanaka. Asi kuimba kwedu kwakuchindiitira zvakanaka, vakandidzidzisa kuimba zvakanyanya, vakandisiyira kwaya inonzi Zimbabwe kwaya. Ndo yatiri kuimba naiyo zvinoti kana vari kuimba kwaya vakanditi vasikana kana ndisipo ndisiri kumagitari endererai mberi nekwaya. Saka izvozvi izvi tiri kuenderera mberi nekwaya yekunzi Zimbabwe kwaya. Tatiri kutoshaya kuti toita sei, nokuti vanhu vaizvino vakuda magita, asi isu tikuda kuti nziyo dzedu dzirege kufa, vana vedu vazive kwatakabva, tirambe tichiimba nziyo dzeChimurenga. Kana nanhasi ndine gurupu randinoimba naro rekuZimbabwe, ndo shuwiro yedu.
VaChinamasa vati ruzhinji rweZimbabwe rune zvakawanda zvekudzidza kubva munziyo dzakaimbwa naChinks munguva yehondo, uye nyika yawana kuzvitonga kuzere.
Ndingati chowangafanira kuziva ngechekuti hondo inorwiwa nemito yakasiyana-siyana. Kuimba uku waiita kwaiita kuti vanhu vanenge vari kutya vaite simba, vanenge vane mwoyo yekuda kudzoka mumashure waone kuti aiwa enda mberi. So ndinoda kuti nditi chidzidzo chotafunda pamusoro pekuimba kwaComrade Chinks ngechekuti kuimba kune nzvimbo yayo panyaya yerevolution. Hongu pane mabasa anozoitwa, asi kuimba nemoral is very important panyaya revolution. So ndizvo ndinokoshesa pamusoro pa Comrade Chings.
Mumwe anoteerera nziyo dzaChings muzvare Mavis Kambunda vati havaone chiri kunetsa kuti hurumende itore nguva ichizeya kuti yopa mufi riremekedzo rwegamba renyika here kana kuti kwete kana pakatariswa nhoroondo yake. Muzvare Kambunda vati pamarindano vigwa magamba enyika pakazara vanhu vakawanda vasingakodzere kuvapo vasina chavakaita chinobatika nokudaro vati hapana chekuti hurumende imboswerozeya pamusoro paChings.
Isusu zvikutoti rwadza so zvikutoti shamisa kuti munhu anodeserva ungari hero atombodi kutombobvunzwa Chings kuti Comrade Chings sei vasina kuitwa hero. Vanotofanha kunge vatori hero automatically because takatozviona isusu pazvimavhidhiyo zvinobuda zvakudhara kuti vakarwa hondo. Manje kuirosi kwacho kutori nevamwe vanhu vasingatombodeserve kunge variko like ana border guests. Hatimbozvizive isusu kuti vakarwa hondo ichimurenga ipi yacho. Chings ngaitwe hero ende ihero zveshuwa.
Veukama vatataura navo vati havana zvaangakwanisa kutaura kudzamara vanzwa kuti hurumende ichataura danho ripi zvichitevera chikumbiro chakasvitswa neutungamiriri weprovhinsi yeHarare mubato rezanupf pamwe nemuboka revaimbova varwi muhondo yerusununguko. Asi pataenda pamhepo gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vaIgnatius Chombo vanga vachiti havasati vatambira zvikumbiro izvi kuti vaone kuti votora danho ripi. Chings akashayika musi wechishanu muHarare. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Thomas Chiripasi.